Svondora pera, mapurisa anodzivirira mhirizhonga akadaidzwa kuti achengetedze runyararo mushure mekunge paita kusawirirana kunotyisa pakati pevanhu vari kupikisa nevari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo unotara mashandiro emasangano akazvimirira. Izvi zvakaitika apo komiti yeparamende inoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu yainzwa kubva kuvanhu kuti vanofungei pamusoro pebhiri rekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act. Munyori mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu iro rinopa masangano anoshanda akazvimirira mvumo yekushanda munyika vaSimon Masanga vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Kune vakawanda vaitiza kuno register semaPVO vanga va kuregister as trust. Matrust haana accountability. Ndipo pari kuchiwana vanhu vakawanda ipapo. Secondly, maPVO kana maNGO anoshandiswa for money laundering. Ndipo pari kuti ngatizive social funding.
Asi mumwe vanofunga kuti kana mutemo wePVO Act ukavandudzwa uchadzvanyirira masangano anoshanda akazvimirira ndiva Rashid Maiya, sachigaro wemubatanidzo wemasangano akadai Crisis in Zimbabwe Coalition.
So chinangwa ndechekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe kuti vasataure nyaya dzematongerwo enyika, vasataure nyaya dzeekonomi, vangoteerera vachingorumbidza hurumende pose pose.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti dambudziko rekudzvanyirirwa kweveruzhinji nehurumende yeZANU-PF kuchishandiswa mitemo rakatanga pakapembedzwa kubvuta masimba kwakaitwa nemauto muna 2017.
Takuzviziva kuti vamunangagwa hapana chavanogona kuita kunze kwokumbundikidza vanhu, hapana chavanogona kuita kunze kwokubirira sarudzo vanhu havasi kuda kuti iswe PVO bill.
Asi mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti kuvandudzwa kwePVO Act kuchaisa pachena masangano anga achinyepedzera kushandira veruzhinji.
Izvo zvinenge zviri nhema dzevanhu vanga vajaira kugadzira maPVO vondomora mari kunze kwenyika vodla mari idzodzo. Isusu chingoripo ndechekuti kana munhu asi anova kuvhura PVO inotarisana nezvematongerwo enyika anongonyora tsamba yake neapplication zviri izvozvo iye obva achiita make sure kuti zvaaapply asi ari kuita ndozvaari kuita.
Zvimwe zviri kunzi zvichinjwe pamashandiro emasangano akazvimirira ndezvekuti masangano aya achange ava kuongororwa zvakanyanya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu. Kana pakaita masangano anoonekwa sekuti haasi kushanda sezvinotarisirwa nehurumende, bazi iri rinenge rava nesimba rekuaripisa kana kumbomisa basa vakuru vemasangano aya. Mutauriri weResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vaudza Studio 7 kuti kana bhiri rePVO rikapasiswa, vagari vanga vachibatsirwa nemasangano anoshanda akazvimirira vachasiyiwa vari panguva yakaoma.
Izvi zvichazopedzisira zvokanganisa maordinary citizens, nekuti tinoona maNGO anoita basa rakawanda rinobatsira macitizens edu muno munyika. Pane vanopa zvikafu, vanobatsirawo vakwegura nezvimwe zvakadaro, vamwe vanobatsirawo nekurapa chaiko.
Zviri kubuda mumisangano iyi zviri kuratidza kuti vanhu vanotsigira ZANU-PF ndivo vari pamberi mukutsigira urongwa hwekuda kuvandudza mutemo uyu, ukuwo vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa vachiti mutemo uyu ngausiyiwe uri zvauri pari zvino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.